Vagari vekuwadhi 4 kumulawa iti vanhu vazvitambira nekufara zvakanyanya nokuti izvo takatomboita meeting last week paWaterford primary school yewadhi 4 saka tainge tatombotaura nayo sitikanzero kuti tapota ngavamboudza kuti panei ine nguva yefestive season vanhu vanenge vachifara vachida kutandara nehama dzavo dzimwe vaenzi vanotobva kumhiri kwemakungwa saka kuti mvura dzinge dzakavhara zvinhu zvinoshungurudza zvikuru zvokuti vagari vemuno vanobva vazova kusafara nokunyara zvikuru nedanho rakaita sairoro saka kana vaiti havasi kuzotizarira mvura kusvikira zororo rapera chinhu chinofadza zvikuru nokuti vagari vekuwadi fari kufara nedanho iroriri apo gavaisitikanzeri yambotaradzawo kuti ine vanhu muhana dzayo saka tinozvitambira nokufara zvikuru.
Tinoona kuti guta riri kunetseka nemvura, hamuonere danho iri richizoita kuti kana mapinda mugoredzva munge muchizoshupika nemvura sezvo inenge yadzikirawo dzimwe nguva zvakanyanya mumadhamu?
Ipapo handionise kudaro nokuti mvura mazuva ano yanga ichitonaya nzvimbo dzese dzenyika zvokuti sevagari vanga vachitoshamiswa kuti kosei yatingatizvoota shedhinei maawazi acho anga asina kudzika asi zvisine nokuti mvura yanga ichinaya zvakanyanya yatombozorora mazuva iwano matatu apfuura asi mvura yanaya zvokunaya zviya even kunzvimbo dzacho dzekumatebhele nesouth kumbani pamadhamu anosupply guta rebulawayo nemvura saka hazvina zvazvinozokanganisa nokuti mvura iri kutotarisirwa kuenderera mberi ichinaya mudunhu rematebheleland region.
Chii chingaitwa neguta rebulawayo mune ramangwana kuti dambudziko remvura iri risaramba richiwanikwa muguta iri?
Chandoona ini solution yacho inenge yakaramba kufamba yematebheleni zambezi water project kana kuti water trust yayo ndo yandiona kuti ndo solution yacho zvokuti dai kuri kuti dzimwe mari dzatiri kuona dziri kushandisiwa zvisina kumira zvakanaka nehurumende yezanup f madiamonds ayari kucherwa kwati yadzo vangadai vakashandisa mari iyoyo zvine mero vakaedza kuti project iyoyo inounza mvura ichibva kuna zambezi ichiunza muguta rebulawayo ingadai yakatopera kudhara nenyaya yekuti kuri kuonekwa mahelicopta nguva nenguva achitakura madiamond asi kuti tiziwe kuti mari dzacho dziri kuenda kupi zvinhu zviri kutishamisa chaizvo zvokuti tikatarisa iko zvino minister Patrick Chinamasa vakuzviona manje kuti zvaitaura neaimbo wefinance minister Tendai Biti changa chiri chokwadi chokuti mari yemadiamond haisiri kuuya kutreasury saka iyo mari dai yanga chikwanisa kuti ive kutreasury paita budget inozokwanisa kuti kuve nechirongwa chekuunza mvura muguta rebulawayo nokuti muno munzvimbo dziri padhuze nebulawayo hamuna madhamu ari kuzasi kumatebheleni south kunova kusinganayi mvura.